Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22/2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vava makumi mashanu nemumwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Tinotishungurudza zvikuru tinoti kumapurisa dei acherekedza murawo dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro
Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri Frank Chikore anoshanda akazvimirira Nasameo takawira wekambani ye 263 chat.
Kuwirana ninye kudzorora vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matano ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa wandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi. Zvikoro zvedu hazvina maresources ekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava.
Varairidzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore theordinary level neadvanced level. Zinyorwe mwedzi unouya iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nemumwe chete zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive 1379 uye vanhu vaongororwa kusvika nezuro vava 34707 vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana maviri ezviuru kana kuti vadarika 5,214,000 kuchitiwo vafa vadarika pazviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu 335,000 muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni nemazana matanhatu ezviuru kana kuti 1.6 miriyoni uye vafa vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitanhatu kana kuti 96,526 chirwere checovid-19 chakatanga kuchina gore rapera uye nyika dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi iAmerica Russia Brazil Spain United Kingdom Italy France neGermany nyika yemuAfrica yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi iSouth Africa iyo ine vanhu zviuru gumi nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 19,137 uye vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe Vanhu vanosvika makumi mashanu nemumwe chete avakachengetedzwa pachinoi training center vachiongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete varambidzwa kuratidzira kwavanga vachida kuita nhasi nonorai jena anotipa nyaya inotevera
Vanhu ava vanonzi vanga vachida kuratidzira sezvo vasiri kufara nekuda kwezvekudya zvishoma zvisina utano zvavari kupiwa kumanikizwa kubadara mari inoita madora makumi matanhatu nemashanu emari yekuAmerica kuti vaongororwe kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vamwe vavo vanoti vari kumanikidzwa kuita zvepabonde nemapurisa ari kuchengeta nzvimbo iyi. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaIan Khoera vati havana ruzivo nezvenyaya iyi sezvo isati yasvitswa kumapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki muzvari miriraizizi vati vafonerwa naamai vavo avo vakaendeswa panzvimbo iyi masvondo maviri apera vachiti vave kuda kubuda sezvo hurumende iri kuti haina michina yekutarisa kuti vane utachiona hwecoronavhairasi here kana kuti kwete. Asi chiremba mukuru ari kuona zviri kuitika pachinoi training center Dr. Paradzai Mudzengerere vati mari iri kutaurwa iyi haisi yekuongororwa asi ndeyemushonga wekuti takurisa zvinoongororwa kana kuti viral transport media izvo zviri kuwanikwa kumakiriniki akazvimiririra. Dr. Mudzengerere vati munhu haasi kumanikidzwa kutenga viral transport media sezvo riri basa rehurumende kuti vanhu vaongororwe. Panyaya yekushomeka kwezvekudya, mukuru mubazi rezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu mudunhu amai Agnes Muchoo vati aya manyepo ari kutaurwa uye vaudza Studio 7 kuti iende kunozvionera. Asi patasvika panzvimbo iyi tarambidzwa kupinda zvichinzi tichange tapiwa tsamba kubazi iri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mapurisa nhasi asunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat pachipatara chiri kurapwa nhengo nhatu dzeMDC dzakapambwa dzakazowanikwa svondo rapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasungwa panguva dzekuma8 mangwanani nemapurisa vakaendeswa kukamba yeWaterfalls uko vazotorwa voendeswa kuHarare Central uko vari pari zvino. Gweta revaviri ava vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa. VaSaurombe vati vaviri ava vanonzi vapinda muward ine nhengo dzeMDC dzinoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova, kunyange hazvo mapurisa ange avarambidza kuita izvi. VaSaurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasungwa nemhosva yekutyora mutemo westatutary 83 of 2020 uyo une chekuita nezvekudzivirirwa kweCovid-19. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vachaenda kudare mangwana. Asi Chikore naTakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mukuru weMedia Institute of Zimbabwe vatavani moyo vashora kusungwa kwevaviri ava vachiti hakuenderani nebumbiro remutemo yenyika.
Kuingirani nezvakataurwa kumazitare edzimhosva musi wa15 April, apo misa yakapiwa mucherechedzo kuti mapurisa aregere kumbunyikidza kana kubata vatapi venyaya venhau zvakashata. Zvinoti shungurudza zvikuru satinoti kumapurisa dei acherechedza murau dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Kusungwa kwevaviri ava kwaitika apo masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum aendesa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe pamwe nemukuru wamapurisa vaGodwin Matanga achiti vanofanira kuferefeta kuchorwa kwakaitwa kodzero dzamuzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova. Sachigaro wemasangano aya muzvare Justina Mukoko vati nyika yose inoda kuziva kuti chii chakaitika kuvatatu ava.
Tirikuti isusu ngavaongorori vaongorora vozivisa vanhu munyika muno kuti chii chaicho chakaitika, uyezve tinoda kuramba tichiudzwa nguva nenguva kuti chii chiri kuitika panyaya idzodzo dzatavasvika.
Vatatu ava vakasungwa mushure mekuratidzira kuWarren Park musi wa13 mwedzi uno, asi vakazopambwa ndokuzowanikwa musi wa15 kubindura vakarohwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare uye vatori venhau vasungwa nhasi vange vari kuita nyaya yekuona kuti utano hwevatatu ava ava wamira sei pamwe nekunzwa kubva kuhama dzavo vachitaura mudare Senate nezuro gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambiziyambi vakati vatatu ava vakashikora mutemo wenational lockdown uye mapurisa anoda kutaura navo kana vachinge vabuda muchipatara asi muzvare mukoko avo vakambopambwa vakagara muusungwa kwemazuva akawanda vanoti kunyange hazvo paine zvisungo zvekudzivirira kupararira kwecoronavirus handizvo zvingaite kuti munhu ashungurudzwe sezvakaitwa vatatu ava
asi izvozvo kuti vakachora izvozvo zvanga zvakagadzirwa zvienderane nekuti vapinzwe pakutambudzwa nekushungurudzwa kwavakaitwa zvisiri izvo zvinobvumira kuti nekuti wachikora mutemo nekuti kana wachikora mutemo zviripo ndezvekuti unosungwa nemapurisa woendeswa kuchitokisi chemapurisa mutemo uchishandiswa uenda kumatare edzimhosva unodayira mhosva yako haupambwe kuti uende unoshungurudzwa zvakaitwa vatatu
vakazembe pamwe nemapurisa vakatozivisa kuti nyaya yevatatu ava iri kuferefetwa pachipatara chiri kurapa vatatu ava pakaiswa mapurisa akawanda izvo zvisiri kufadza vabereki nehama dzavo pamwe nebato ravo remdc ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Masangano anomirira varairidzi abatana mukuramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya achiti panofanirwa kutanga patorwa matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera COVID-19 muzvikoro. Izvi zvinotevera chiziviso chakasvitswa kuparamende nezuro nemunyori mubazi redzidzo yepasi amai Tamsang Tavela chekuti dare remakurukota rakanga rawirirana kuti bvunzo idzi dzienderere mberi uye kuti hurumende yakanga yatara mazuva ekunyorwa kwebvunzo idzi kubva musi wa29 Chikumi kusvika musi wa22 Chikunguru, asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Robert Masaraure vanoti masangano ose evarayiridzi abatana pamwe chete kuti asvitse gwaro rekupikisa danho rehurumende iri kuhurumende nemusi wemuvhuro unouya. Kana zvakaramba hurumende ichiomesa musoro, vanozoenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kuti vana vanyore bvunzo vachiisa upenyu hwavo nevevarayiridzi panjodzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Kuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarayiridzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yatiyakwana kuvarayiridzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu, tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapfapfaidzwa mishonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varayiridziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa, hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi tisinge tichiisa upenyu hwavo parumananzombe. Hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarayiridzi matanho apa amuchatora ekuratidza kupikisa kwamuri kuita urongwa hwo kana kunyunyuta kwenyu?
Tichaendesa gwaro redu rinobatanidza mupfungwa dzemaunioni ese panyaya iyi. Ticharipa hurumende zvakare musi wemuvhuro. Takambovapa rimwe ratakavapa kumashure uku, asi vari kuramba vachiisa zvitandamuzere, asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro. Asi aya hachisiri wega madambudziko, kwaane dambudziko guru rekuti varayiridzi vacho havana chekubata. Mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi, mari dzavari kutambira hadzichaite chose kuvhurwa kwezvikoro kuzvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvatoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarayiridzi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetesa mhuri dzavo.
Kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya muri kugunun'una nayo iyi, matanho apa hamuchatora?
Tine matanho atichatora, tinosanganisira kutenda kumatare kukumbira kuti zvibatara mise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka. Tichikumbira kuti matare asarege vana nevarayiridzi vachitinhirwa kunobata denda recovid zvinogona kukonzera kurasika kweupenyu hwakanyanya. Chechipiri, isusu tichazenge tichingo taurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa, nekuti hatidi kukangadza utano hwevana nevarayiridzi. Zvotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi, varayiridzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi, nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarayiridzi.
Avanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica vaCliff Makanda vanoshanda pamusika wemari muguta iri vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine hungwaru sezvo kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimusi pasi rose nepamusoro pecovid-19 kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko. VaMakanda vanoti vanoshuvira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pasi rose. New York ndiro guta remuAmerica rine vanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 vakawanda uye ndiko kune muzinda weStock Exchange. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 ataura navaMakanda pamusoro peramangwana revanhu vakawanda.
Tiri kutya zvinhu hazvina kuomera vanhu vari pasi chete, zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro nyange uchitambira mari yavo because vanhu vakushandira kumba unenge uchisvika kuti basa rako riri essential here, uri munhu anonyatsodiwa here pabasa, uri essential here, basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo. Saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudaiwo so unenge uchingotya.
Zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepeta mari makatarisana nepachapera covid-19?
Saka zuva rese, every day, zuva nezuva unenge uchitotsvaga basa, basa ritsva uchitongoaplaya kumabasa kuti hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi.
Semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepeta mari, munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19 takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose?
Nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuAmerica yaparadzwa necovid. Vanhu vanosvika 36 million vakarudza mabasa panguva shoma shoma. Saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei. Saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo. Kana wanga uchida kutenga firiji itsva, chimbomira umbosendeka mari yako iyo because hauzivi kuti mangwana basa unenge unaro here kana kuti unenge usina. Kana wanga uri munhu uye anofarira kutenga tenga panze, chimbomira, chengetedza mari because vanhu havasi kutenga zvinhu. Because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana because munhu iwo unenge uchita se munhu ane shopu yake anotengesera umwe munhu, munhu iyeye anoshandisa umwe munhu, munhu iyeye anoodha kune umwe munhu. Saka ezvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga tenga. Saka uye anga achisapuraya haana kuanowana mari yacho, uye anga achitengesa haasi kuwana mari, uye anga achitenga haasi kuwana mari. Saka zvinhu zvakaoma. Vaya maforeina vaya vanokumaZimbabwe angari kuno kuAmerica vanga vachitumira mari kuZimbabwe, havasi kutumira mari because havasi kutambira mari dzacho ende havasi kuziva kuti mangwana vanenge vachienda kubasa here. Saka vari kuchengetedza mari iyoyo kuitira kuti vakadzingwa basa vabhadhare mari yemba hendi kana mortgage.
Vanga vari vaCliff Makanda vachitaura vari parunhare vari muNew York naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Karangetwa ropa fadzo Musa ndiri kuPietermaritzburg South Africa. Tirikusangana nazvo zvakaoma munyika muno vedu we. Vanhu vakuvara nenzara. Ini zvangu ndiripo pabasa. Asi basa randiri kushandawo mari yacho ishomanene. Handikwanisi kuti ndingasapotawo vandinoona vari kutambura. Vana veZimbabwe vari kutambura, kwete zvekutamba. Famba mumalocationi umu zvinosiririsa. Svika pakuona munhu achinhonga sadza chaiko achindorisuka. Oridzisa odya. Saka ndasiririswa zvokuti achokubata hangu handina ende handinawo kana mari zvokuti ndikwanise kuti ndai vanhu vandaona ivavo ndikwanise kana kuvapawo kuti chibatai nepapa handina nditongoriwo munhuwo asina chanacho unoshandawo mumba saka mari dzacho ishoma hadzikwanisi kuti ndikwanisewo kuti ndingati vandaona achitambura ndomupawo vandakwanisawo kandinayo endinopawo asi shuwa zvakaoma. Vana veZimbabwe vasvika pakutambura. Kuno mabhazi akasenga vanhu vanga asingakwanisi kusvika kuno. Taingonzwa chinzi ari kusenga vari muJoburg ndokwataingonzwa. Saka kuno kunzvimbo dziri kunoku vanhu vanga vasingakwanisi kuti vakwane transport yekundosvika kuJoburg ikoko kuti vawanewo kubatsirikana. Zvinosiririsa vedu wei hatizivi kuti tingaita sei kuti vanhu vayamurike kusvikawo pachavhurika zvunhu. Vamwe vakaendawo kumabasa izvino ukaenda parobot unongoona maforeina ndoanenge akazara parobot bada hakuna kana munhu ari kumbotorwa kana one.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvemitambo vanoita zvemitambo kunze kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashandise mukana uyu kuronga remangwana ravo rakanaka kuitira kuti vasazotambura kana vasizaite zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ezve zvauya mushure mekona kutambura kuri kuita vamwe vatambi vakambotamba kunze kwenyika uko vaitambiriswa mari yakawanda. Vamwe vatambi ava havana chavanacho zvekuti vari kunzwisa tsitsi mushure mekudya mari yavo zvisina tsarukano kunze kwenyika kwavaitamba kana munzvimbo dzekutandarira apo vaimbouya kuZimbabwe. Vamwe vavo vakaita saGilbert Mushangajike uyo akatamba kuSouth Africa nekuChina ndivo vari kurairidza zvikwata zvepasi pasi panguva iyo vaitarisirwa kuve nemabhizimisi kana kuve nezvikwata zvavo. Vamwewo saZenika Makonese uyo akatambira Orlando Pirates kuSouth Africa anonzi ave kundakiita mabhazi anobva kuSouth Africa mushure mekudya mari yese yakawana apo aitambira Pirates. Muteveri wechikwata cheCapes United Muzare Evelyn Chikwana vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekuona vatambi vakaenda kunze kwenyika vachishupika sezvavari kuita mushure mekuregedza nhabvu.
No izvazviite izvi ha vanhu vashupika kana mapfekero acho unongoonawo kuti apa vanhu vakutambudzika hazvimboratidzo kuti vakamboendawo kunze kwenyika vakatomboretawo mari uko.
Muzvare Chikwana vanoti kutambura kuri kuita vatambi ava iyambiro kune avo vari kupinda munhandare iko zvino kuti vagadzirise upenyu hwavo panguva iyo vanenge vachiri kuwana mari. Vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Tino Kadewere, Kama Billiard, Knowledge Musona, Nyasha Mushekwi, Willard Katsande nevamwewo vari kutambira mari yakawanda kuEurope, South Africa nekuAsia uko vari kushanda. Aimbotambira maWarriors Edward Sadomba oyo ane mabhizimisi kuSudan nekuMozambique pamwe nedzimba dzakati wandei. Anoti vatambi ava vanofanira kushandisa mukana uyu kuvaka dzimba dzavo muZimbabwe.
Chekutanga tinotenda Mwari nerombo rakanaka revatambi vari kutamba kunze kwenyika. Uzowanika uchitamba kunze kwenyika unenge wana rombo rakanaka kubva kuna Mwari. Chandinokurudzira ne experience yandakaona ndechekuti career yebhora kana kuti yemasports idiki zvikuru. So chandingakurudzira ndechekuti the best way kuinvesta nema properties. And the best way to invest is to invest home. Nokuti, that's where you are going to spend most of your time. I urge you to, when you are investing, kunyika kwako. That's the best way to invest.
Aimbotambira Akedi United, Jani Jim, anoti, anotarisira kutikana, mutambi aenda kubasa kunze kwenyika, anofarira kutenga kana kuvakawo imba yake. Sadomba oyo akatambira zvekare Dynamos anoti akavaka dzimba nekutanga mabhizimisi mushure mekuona pakatadzwa nevamwe uyezve nekuteerera mazano aiwana.
Yekutanga inyasha dzamwari ende nekuona mamistakes anenge achitwa nevanhu nekuteerera maadvisor anenge achipiwa nevanhu. Zvinokurudzira stake nekuti muupenyu munhu wese ane basa. You have to get my advices from different angles. Chakanaka ndechekuti unocriticizwa kakawanda pane kupraisewa, because paunocriticizwa unodzidza zvakawanda stake from your mistakes. Vanhu vakandibatsira kwazvo, hakusi kuti kugona kwangu asi vanhu nenyasha dzamwari ndo dzakanditiye ndikwanise kuwana mukana wekuti nditewo mainvestments.
Muongoriri wemutambo wenhabvu vatichaona mushokori vanoti vatambi varipo vanofanira kudzidza mukutambura kuri kuita vamwe vogadzirisa upenyu hwavo hwamangwana. Sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzevatambi reFootballers Union of Zimbabwe vaDesmond Maringwa havana kubatika kuti tinzwe kuti vanobatsira sei vatambi mukuronga ramangwana ravo. Asi Zimbabwe ine vamwe vatambi vakaita Sanomen Mapeza oyo akatamba kuTurkey naBenjani Mwariwaru oyo akatamba kuEngland vari kugara upenyu hunoonekera varegedza nhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tarisa mamiru rakaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat. Varairidzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 22 Ntwezi 2020 uMkhathi Endabeni zethu lamhlanje inani lasebetholakele belegciwane le COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51 futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezihlanu.
Ye engabe xakathi kulamifala kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona zicina zibe zisiba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo retest bona labo labo medical labo defensive driving azo zinto ezithi uziphathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali
abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana phansi kwenkampani yamabhasi eyezupco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga, kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on.
Kuli viki kuwaza Friday labaculi ababili abacula umdumo we-Afro Jazz uVusa Mkhaya noNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kweleButswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi zaseHarare esingela mbali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho kubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,330, labulala inkulungwane phosi ezintathu 3,101, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phosi amane 39,416.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Umphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uzulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethilwa yimithetho ndaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
umphathi ndambo zemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lo mkhosi ukuba uzulu akumelanga sole imithetho ndaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the court has ruled in favor of government is in government's view preposterous.
Ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama-cases, ukuthi kuthiwe amadali alungile, kasivumelani lawo. Ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama-cases, kasivumelani lawo. Ingqondo leyo kayimelanga siyivumele, ngoba nxa singavumelana lakho kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile.
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-MDC lihlala lisithi imithethwandaba yeZimbabwe iqondiswa yi-ZANU PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Kuza njalo ngesikhathi iSupreme Court incume ukuba uMnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla le-MDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahluli omkhulu wemithethwandaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi ukusebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national.
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dale libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Matters requiring interpretation.
Wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo zombuso.
I-constitutionalism asiyo nto mele uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi. Nxa sithi umuzi ngikhangele ilizwe, iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo. So akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe, kuyabe sokungani sesitshintshela laba abakhona. Kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu, idalelwe ukuhlala ihlalele abakhona labazazala
kusenjalo. Inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu.
Sibhikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-Honorable Kazembe Kazembe ukuthi simazise ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi. Sisithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo, kundaba zonezo zombili. Njalo sihambe safikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisa u-Commissioner General Godwin Mathanga.
EleZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo. Kodwa iyingcitshi zezomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesi yimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-Constitutional Court ne-Supreme Court kuzakwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labezupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabezupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe Vehicle Inspection Department iVID ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lweZimra, njalo labachayeli kumele babe lesithupha sokuchayela eseclass 2 ledefensive driving. Umnumzana Arnold Chinyoka, ongu-inspector kukampani yeZupco, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your car to Zupco, one, you are not the one who is responsible for providing the provision of fuel.
Gerisa imota uzupko, ngubana kwa uzupko wabaza wabeza kulisa ukondakta wani msebezi wako wangu driver kupela hausoze utingi ukondakta jalo imota yako iza kiyolo imisha nimisha ikanyele uzupko jalo ego kuliseni wako wane kupataleni uzawe upatalwa nilanga napo kita kuna usebenza misha nimisha njalo uma ufungu ngenisa imota uzuko kumele imota yako ihambe EVID uyehlolwa ihlolwe ukuba na ilungile na ukuthola abantu njalo akula zinto ezimoshakele emoteni yakho lapho kufunakala udrive na uzidingele udriver uyahamba layo ayehlolwa atestwe ukubana ulungile na ukuthatshayele abantu njalo ayenze ama-retest
uNkosiyazi Linda Dube, omunye wabakulumsebenzi, uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupho kakaze adibane lohlupho.
Mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupho angilahlupho sibili, ngoba kunje ifuel ngumlando kazupho, loba imoto yabi choviswa mba choviswa ngangiyazi phezu izathu khona ngale, mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele. Ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu and ngesikhathi lese-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association kodwa thina lokhu esithola imali yethu and le mali yethu futhi awulastress ukuthi engxenye idrive uzawubuye ukutshela izitori sezokhesha ini imali. Imali yakho uyithola yonke ivele igwanile khona ngale uyithola ngesikhathi. So kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khona.
Laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezukho, kulabanye abathi abavumelani lakho, omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele, ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo.
Right, siyafuna siyuthi siregister amakhombi ethu kuzukho, but ama requirements akhona asuke ngathi asikhulela kakhulu. Kokuqala bawutshele ukuthi bafuna i-certificate of fitness, futhi amakhombi ethu seli more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe se-expire. Lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe nge-diesel, ingabi nge-petrol, thimona zethu bezingezepetrol zibe sizisebenzisela kuhle zingena problem. Lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa landani uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi. Uyathola ukuthi engxenye kula la macala aphendinga amanye ongawaziyo i-number plate ayi-captured iyakwazi suka kube yinkinga enkulu kakhulu. So ha sile-challenge sibili.
Umnumzana Ngqabutho Zulu ongumchayeli wamakhombi kazupho uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu.
Umthayeli wangikhona kufuze ebe lamaphepha layo futhi akwanile. Akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela, kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole. Amaphepha la njengabo-medical, labo-retest, le-defensive driving. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi engabe eqakathekile lamaphepha lawo, kodwa ngibona ngathi indleko zangikhona zigcina ziba ziningi kakhulu, ngoba ungakhanya labo-retest kunalabo labo medical labo defensive driving azo zinto ezithi zithathwa mahala, kufuze zibhadalelwe njengoba kade samantu bengela mali.
Abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezukho kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala, ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze. Abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu, zilendleko enkulu, ngakho-ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live to
Podcast lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini, ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa nazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. So kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 19,000 asebetholakele belegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu, 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani, kodwa sawazi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezidlalwe leli gciwane, kodwa asikezwa ukuthi engabe sekukhona odlulile yini emhlabeni. Kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4, lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services, labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe ku-level 3, lapho utshwala obuzaqala ukuthengiswa, kodwa kuthengiswa mhlawumbe okungama-takeaway, abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobe vuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho, njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazilamali yokudla, kazilamali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakatholi imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yekuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda, sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babone ukuthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu, ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu likhupho labantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe, yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisela ekhaya, babafake e-bed bridge ku-quarantine, bahlale izinsuku kubonakala ukuthi gabalalo leli gciwane.
Lo ke ube umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, kwaye ngumdlali weqembu lesizwe uEdward Salomba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlalaphansi. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
USalomba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlalaphansi.
Career yebhora kana kuti ema-sports idiki
ikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenza izakhiwo lezi.
USalomba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye le-United Arab Emirates. Njalo-ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu ele-Al Ahli Tripoli elase-Libya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima, ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kwele Zimbabwe. Imbangela kuyikuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. USalomba uthi labo abazithola sebedlala phesheya lapho kule holo elingcono kumele bengadlalisi imali njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo ungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlala phansi ekudlaleni babe ngabaqeqeshi kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqeshi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Ngiyimelesi lwe 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Was a Friday. Lengqoqo eyenziwe nguKips Dube endaweni yeZwelithisa Sibanda. Labaculi ababili abacula umdumo weAfrojazz. UVusa Mkhaya lo noMathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Inkwali.
Yebo kambe zirukandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo so ngokhe namhlanje ke siyatshaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19. So ke lamhla ke siyabe silokhu esinjeni silinikanika esilinika khona njalo ke ngilo Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhrithani. Chisa kunjani?
Ngiyaphila mthembu Themba uyimelele abalaleli namhlanje ngolesihlanu nje lapho ke sithi ke ngechilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeli bakuleli abahlabeleli bakithi libonile ividiyo esiqale ngayo ke engavusa Mkhaya. Mkhaya ke ukhona lapha ke cingweni ngizwa kuthiwe Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adume luyenze kwe Italy the whole of Europe ke okwamanje usenzani isikhathi sonke lesi lockdown?
Yebo sabona lonke abalaleli i-lockdown leyo isifane senzima ngoba we can't asingeke sa-travel, asingeke senza lutho. So isikhathi esiningi mina bengise-studio endlini ngirekhoda ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo nxa i-lockdown isiphelile ukuthi ngizwana kuvuleka ama-borders kuvuleka izinto sebenzisa ukusebenza lokutravela njalo.
So siyabona Mkhaya sibile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo kodwa ke wena impilo yakho manje kona manje imenja.
Hayi mina impilo yami okwamanje i-right. Anginasikhalazo kakhulu ngoba ngike ngasebenza iminyaka edlule. Ngiyakwanisa ukuphila, angina problem. Kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga. Kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on by end of August.
So ke zilokuba sasilo Unkwali kula manje Unkwali noMathamsanqa ke ukhona ngale kwezibapho uyashaya phela okuzwayo culo wakhe Unkwali sawamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga, ngiyabonga. Salubona nibalaleni nabafukeni.
Yes, so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani.
UNomathamsanqa umuntu okhulele koBulawayo, afunda koBulawayo, ngaqalisa konke esimculo khonapha koBulawayo.
So wena ucula umculo bani?
Mina umculo engizele kuwa kakhulu umculo wesintu, ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantwini abangomama kodwa ngiyacula nge-albhamu yami engicile khona imvube kuphela. Ngiyacula futhi-ke ngisebenzisa neziginci then kwezinye isikhathi-ke ngiyayenza-ke zona lezi zalezi nsuku i-house ngiyake ngiyenze ngingene even la ku-R and B depending on i-situation.
Kule ngoma eziningi osuzithayele sibile enye yangkhona siyayazi Inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma leyi ethi unyawo lwami ijona ingoma le.
Ingoma le yingoma vele ekhona ingoma eyayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami. So yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lana ngoba ingoma ekwenza ukuthi la ngawuyihlabela izwi nje emoyeni wakho ukujula especially abangangingekho ekhaya ngithathana ngize ngifisa ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya
akuyihlabele phela wena siyakwazi uvele uyishaya kuzwela akushaya isizwe
nyawo lami lolu nyawo lami lolu nyawo lami lolu likanyana nyawo lami lolu
yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njalo kwesebenza lo Dube ipage yetu le view endebele thatha ke kathi sithubela abangani bakho li share like the page and share it ebantwini abangayaziyo njalo namhlanje sithengisa uvusa mkhaba nyamara bathi bese singazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tjengisana abaningi libatjengisa ukuthi sitholakala lapha ke siyalibonga amaviki wonke every day lukhona lo hlelo 24 hours a day is view endebele uyathola ke izindaba uthole konke okufuna ama video wonke ofuna emhlabeni.
Lamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili inani laselitholakele ebelegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu nanye 51 kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenza phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuliviki kuWoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz, uVusa Mkhaya lo Nomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichubile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.